here to assure you, Chairman, that the facilities that we've put in place, measures that we've put in place, are continuous, that we are going to continue to have fuel being delivered to the service stations.
Avo ndi Governor weBhanga Guru renyika vaJohn Mangudya vachimbisa nengo dzeParamende musi wa 20 zvita kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika. Asi sachigaro wekomiti yeParamende inoona nezvemhando dzemoto vaJoel Gabuza vaudza Studio 7 kuti zvavakavimbiswa navaMangudya handizvo zviri kuitika.
Handione kuti pane chichabuda apa because hapana ma issues avaka resolve vangotiyo tavapa mari but mari vari kutaura ma credit note kungoti ndakuvimbisa kuti ndichabhadhara haunenge usina kubhadhara mari saka ma suppliers efuel vanenge vachida hard cash and havadi ma bond notes acho havana kuti ave kupa bond notes ndokuti vanhu vatenge ne kuti iveko foreign currency ndokuti kunge vanhu vatenga ne foreign currency.
Dambudziko remafuta riri kuramba richikura zvekuti mitsetse pamagaraji mazhinji yave kureba kudarika makiromita maviri. Mafuta aya ari kuwanikwa zvakanyanya kumagaraji anotengesa nemadhora ekuAmerica, asi mari iyi iri kunetsa kuti veruzhinji vaiwane. Magaraji anotengesa mafuta aya nemabond notes ndiwo ari kuita mitsetse yakarebesa. Vaproblem masau vaudza Studio 7 kuti vakatenga mafuta nemadhora ekuAmerica mushure mokupedza mazuva akawanda vachitenderera neguta vachishaya mafuta.
Ini ndakaita mazuva maviri ndichishaya fuel ndikafunga kuti kutenga neforex ndiko kunobatsira, asi ndakapinda dambudziko pakuti musi wekutanga futi pandaida kutenga neforex masafe station yesenga asina. Musi wacho wandakazoiwana ndakamira muqueue 2 hours uye ndenge ndatotenderera kumasafe station akawanda ndichishaya.
Vanoti vakatenga mafuta nemutengo we $1.32 uyo unovewo mutengo wepeturu nemabhondi. Pataenda pamhepo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vange vasiri kubatika sezvo vari kunze kwenyika. VeZimbabwe Energy Regulatory Authority avo vakakumbira hurumende kuti vapiwe mvumo yekubvumidza magaraji kutengesa mafuta edzimotokari nemari yekuAmerica vange vasina kupindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Zimbabwe iyo inoshandisa mamirioni zana nemakumaviri emadhora ekuAmerica kutenga petrol nedizeri yakatarisana nedambudziko remari rekunze rinotyisa. VaGabuza vanoti nyaya yemari yekunze ndiyo inofanira kugadziriswa kuti nyika iwane mafuta edzimotokari.
Fuel inotengwa neforeign currency. As long as chishandisa mabond notes, this country will never solve any problems at all. Saka maonera angu nyaya yefuel kuti ipere ngapaone kuti ma financial issues, ma monetary issues nyaya yebond note iyi ngaipere.
Vanoongorora zvematongerwo enyika nenyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti hurumende yapererwa. Vati vamwe vave kutengesa petrol nedizeri nemari yekuAmerica uye iri ndiro gwara rinofanira kutevedzwa.
Hurumende ngaitotofunga nekufungisisa nyaya dzekuti tingaita sei kuti titange kushandisa futi madollars tochitobvisa mabond zvachose, nekuti kwatiri kuenda zvinhu zvese zvicharamba zvichida kuti zvinge zvitengwa nemaus dollars uye vanhu vanenge vachidawo kuzotambira nemaus dollars.
Svondo rapfuura hurumende yakarambidza kambani yedelta kutengesa hwahwa nezvimwe zvinwiwa nemari yekuAmerica ichivimbisa kuti ichatsvagira kambani mari yekunze. Zimbabwe haina zvainotengesa kunze zvakawanda zvingaiwanise mari yekunze inokwana, uye dambudziko rekushayikwa kwemari rinotarisirwa kuramba riripo kusvika muna kubvumbi apo nyika inotanga kutengesa fodya. Fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvinhu zvese munyika. Zimbabwe inoshandisa mamiriyoni mana nemamiriyoni matatu emarita edizeri nepeturu mwedzi wega wega, uye vaMangudya vanoti uwandu hwemafuta aya huri kukwira nekuda kwekuti motikari dzawanda zvakanyanya munyika. Zimbabwe ine mota miriyoni nemazana masere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.